Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa asi kwetedze kuumba hurumende yemubatanidzwa. Vanhu vemuZimbabwe vanonzi vari pakati pevanhu vasina mufaro pasi rose. Vanopikisa muSouth Africa neKenya varatidzira nhasi nekusafarira kwavo utungamiri wenyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa avo vanga vari muchinoi kuMashonaland West nhasi vati vakagadzirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvakakurudzirwa naIshe Fortune Charumbira asi vati havana hurongwa hwekuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakitawa nhasi muchinoi vatamisa vati havatarisire mukana wenhaurirano dzekuumba hurumende yembatanidzwa mushure mesarudzo sezvo vari kutarisira kukunda zvine mutsindo. Vatamisa vatiwo bato ravo rinoda runyararo munyika vachiti riri kupinda musarudzo nemaoko asina ropa.
We do not want to go into this new republic with hands that are dripping with blood. Ende musatisimba izvozvo matiwoti hatina vakatwa.
Makurudziro yakaitwa nemukuru wemadzishe vaFortune Charumbira yekuti vachamisa vataurirane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachamisa vati vakagadzirira kutaura navamunangagwa pamusoro pematambudziko akawanda ari munyika asi hazvireve kuti vanofanirwa kuwirirana chete.
Ko ndinogara ndakataura ka kuti nyika ndeyevanhu veZimbabwe, tiri vanhu vamwe chete. Kutaurirana kwakanaka, hapana chakashata. Zvanza zvinogezana. Hakuna mutumbi unofamba usina makumbo. Makumbo maviri haisi ZANU-PF chete nezvo CCC. Zvanza zviviri zvinovaka nyika hachisi ZANU-PF chete neCCC. Saka mashoko ekuvakana, ekuumbana, ekusumudzirana akakosha. Ngatitaurirane, hazvina kuti kana unakataurana vanowirirana. Chero mukasawirirana munosvika pakuti honga hatina kuwirirana asi munewona kumwe chete. Ndosaka maziso ari maviri kubatsirana. Ari rimwe rokuna kusaona zvakakwana. Unogona kuita utare.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti mashoko amambo Charumbira ekuti vachamisa navamunangagwa vataurirane hana musoro vachiti zvingadai zvakaitwa kare kwete iye zvino pamberi pesarudzo. Vazembe vanoti vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wavo wekusarudza mutungamiri wavanoda.
Pane zvovovhunduka zvavanoona zviri kwavari ngavatotiudza. Asi nyaya ndeyavanhu, bindura zvino haimiri, nika wanu haimbo miswi nukuti ninguwa zoti zinoda wanu ndo zaitwa mkiribidi yawe yose kuna kubata mungwa za wanu nukutori na wanu makota wanu kurambiza zote zitaparara shokura wanu ndio warizi upeni nika wanu haazi munu mume haa tose tisinika
atina kukwanisa kubata mtauri wa Mnangagwa wa George Charamba kuchitindu kwediri lao asi vakambouza vatorewe nau kuchikana vashamisa vachida naurirano vakasununguka kubatana nevamwe mugungano repolad asi vashamisa vakanga vatsika madziro vachiti havapinde mugungano ravanoti ndere kutungana kwembudzi iri mumwe wechidiki apinda musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri vacolen mapfumo vekukaroi vanoti vabatisisa mashoko avashamisa ekuti nhengo yese yebato ravo inofanirwa kunyoresa vamwe vanhu vashanu
vose vechidiki vese vanofanira kunoregista kuvhota ndoo mashoko edu sevechidiki vese munhu 1 akaregista 15 its 1+5 and then you say part zvataurwa zvemari forms zvataurwa zvekandidati zvataurwa zvese but ichiripo ndeye kuti mukomana ngapi
vashamisa vanga vari muchinoi vachisangana nenhengo dzavo vachivazivisa neurongwa hwekusarudza nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzeparamende senate nekumakanzura ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutungamira musangano webato ravo repolitibhuro uri kuitirwa kumuzinda webato iri muHarare. Dare repolitibhuro riri kuzeya zvarakaturirwa neElections Directorate iyo yange ichipenengura mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary dzebato iri. Kana mazita atenderanwa pane vachabvumidzwa kukwikwidza vaMnangagwa vanozotara zuva richaitwa sarudzo dzacho. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dzisina mufaro panyika dzepasi rino dzakaongororwa. Dzimwe nyika dzisina mufaro dzinosanganisirawo Sierra Leone neCongo. Nyika dzine vanhu vane mufaro dzinoti yekutanga Finland ichiteererwa neDenmark, Koya Island kuchitiwo Israel pamwe chete neNetherlands. Sangano re Sustainable Development Solutions Network ndiro rinoburitsa gwaro iri pazuva ranhasi re International Day of Happiness rinova zuva rinocherechedzwa musi wa 20 kurume gore rega rega. Izvi zvinotevera ongororo dzinenge dzaitwa nemasangano akaita se Gallup, World Poll nemamwe. Mutoro edu nawo Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
Mumwe wevanhu vane muonero wakadai ndiya mai Christina Mparadzi avo vane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa. Amai Mparadzi vanoita zvokutengesa zvinhu mumugwagwa mumusha unogara veruzhinji weHopley kuchamhembe kweguta reHarare. Amai Mparadzi vanoti vane vana vanomwe uye ishirikadzi mushure inokufirwa nemurume wavo mugore ra2010. Amai ava vanoti vari kunonga sosve nemuromo uye mapurisa ekanzuro haana tsitsi navo nekuti anovashungurudza pavanenge vachitsvaka cheuviri mumigwagwa mavanotengesera.
Hatina mufaro kana mhuri dzacho, hatichatozivi kuti tinodziraramisa nei, hatisi kutoziva kuti tinodzipei nekuda kwekuti tiri kugara tichimhanyiswa mumugwagwa. Vanotiwo maBlack Boots vanotove kanzuro varaundi pacho vachiuya, ende kana vouya havanei nazvo, kungobutsura zvinhu kana vakaukatiza ukasiya zvimwe vari kungotora vachikanda mumarori.
Vajaulani Chikomwe avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vanotiwo havana mufaro neupenyu hwavo.
Kucherechedzwa kwezuva reInternational Happiness Day chinhu chakanaka chinenge chichikurudzirika, asi kana tichitarisa isu sevamavhenda vanhu vanotengesa nevanorarama nebasa reinformal economy, chekufara nacho chaicho hatina.
Mumwe mugari wemuHarare vatafara nyamunga, vanotiwa vaoni kukosha kwezuva International Day of Happiness, vachiti vanongoisa tarisiro yavo kuna Mwari, vachizvinyaradza nokugara vachinwa wawa.
Chizvaza zvakaoma, asi nyika iri kupembera zuva iroro ringazvidzi chipembere, namwe namo, hakuna asiri kutambura, asi Jesu achationa chizvino muzvira Jesu.
Asi vaChristian chinyani, avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa, vanoti ivo vagere tatata. Nekudaro vanopemberera zuva reInternational Day of Happiness.
Tirikwasa kutombozviriritira tisina kana mirizhonga kana kuti chichimunyika mhere. Saka tongoti muZimbabwe pari zvine zvinhu zvedu zviri bhuda zvaenda zvakadaro.
Asi chipangamazano musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaProsper Chitambara, vanoti ivo kufara kwevanhu kungaita kuti vapemberere zuva reInternational Day of Happiness kunenge kuine chekuita nemamiriro akanaka eupfumi hwenyika.
Ikonomi kana iri kufamba zvakanaka inoita kuti mabasa anga aripo uye kuti munge mune stability. Saka izvozvo zvinobatsira kusimudzira mufaro wemunhu wega wega. Saka kana ikonomi iri kusangana nemachallenges zvinoaffecta kugutsikana nekufara kwemacitizens.
Chipangamazano musangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti hapana chekufarira zuva iri muZimbabwe sezvo vanhu vakawanda vari kuyaura nenhamo.
Zuva ratingatori tizuva rekusuwa nekuchema nekuungudza nekuti vana veZimbabwe vatambura kubva nyika ino ichitorwa nevarungu kusvika 1980 hurumende yevanhu vatema ichipinda musimba kana kuti mukutonga kusvika pari nanhasi vana veZimbabwe vanotambura, vana veZimbabwe havana chikafu.
Asi umwe wechidiki muZANU-PF vataura ikandishaya, vanoti pane zvakawanda zvinoita kuti zvizvarwa zvenyika zvipenderere International Day of Happiness.
Zimbabwe inokodzera zvikuru kwazvo kufarira zuva irori reInternational Happiness Day. Nechikonzero chekuti kutoti tinzi Zimbabwe ikoko zvakaunza mufaro muri zhinji. Ndosaka makaona mugore 1980 vanhu vakafara vakazara mugwagwa vachipembera. Sachekutanga chinofarira vanhu veZimbabwe ndechekuti muZimbabwe mune kuzvitonga kuzvere.
Mashoko avakandishaya anopesana nemaonero aamai muparadzi, avo vanoti ivo nevamwe vazhinji munyika yese vaneta nekukanga waya.
Ndinonofara seiko ini dumbu rangu rine nzara? Ndinonofara seiko vana vasiri kuenda kuchikoro? Ndinofara seiko?
Mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaElvis Mugari vanoti ivo mukutarisa kwavo vanoona pasina chikonzero kana chimwe zvacho chingaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvifarewo pazuva iri.
Mufaro hamuna muZimbabwe. Tinocherechedza sei zuva remufaro imo muZimbabwe musina kuremekezwa kwekodzero dzevanhu?
Asi gurukota rezvekugara kwakanaka kweveruzhinji muZimbabwe vaPaul Mavhima vanoti bazi ravo riri kuita basa rakanaka kuitira kuti vanhu vave nemufaro muupenyu hwavo.
Isu sebazi ndisu tinoenda kunodzimura kushushikana kungave nevana veZimbabwe. Saka basa redu guru nderekuunza mufaro kune avo vangasurikirwa pamusana pekuti zvinhu zvavaomera. Ndisu zvakare tinopa chikafu kune avo vanenge vachaya chikafu nyangwe kukange kwaita drought.
International Day of Happiness rakatarwa muna Chikunguru 2012 neUnited Nations General Assembly kuti ringe richicherechedza musi wa20 kurume gore rega rega senzira yekukoshesa mufaro muvanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Migwagwa yemuSouth Africa yanga isina vanhu nhasi uye mabhizimisi nemahofisi mazhinji zvanga zvakavharwa sezvo zvizvarwa zvenyika iyi zvichitungamirirwa nebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF zvange zvichiratidzira. Bato rinopikisa iri rinoti riri kuda kuti mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vasiye basa richiti vakundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye vachivapomerawo mhosva dzekuita zveuori. Hurumende yeSouth Africa yabva yaendesa mauto nemapurisa migwagwa ichiti iri kuda kudzivirira mhirizhonga. Hurumende yavaRamaphosa yatiwo veEFF vari kuda kupidigura hurumende. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika makumi masere nevanomwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga we Studio 7 abata sachigaro we African Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sibanda kuti chinzweo maonero avo.
Chirongwa chekuvharwa kwemuzinda wemuZimbabwe ne kuratidzira kwevanhu veEFF zvirikunyatsokanganisa chaizvo.
Chirongwa ichi chakanganisawo zvizvarwa zveZimbabwe nemhando dzipi.
Nzvimbo dzakawanda dzavharwa, saka pane vana veZimbabwe vanofanirwa kuenda kumuzinda kunobatsirwa nhasi, asi vatadza kuona rubatsiro irwo nekuti kwakavharwa, uye mangwana iholiday muno muSouth Africa, uye nechitatu muzinda weZimbabwe ungatinoshanda kusvika na 12. Saka ivhiki ratoshata chaizvo kuona veZimbabwe zvikuru savaroda kugadzirira kuti vanogona kunge vachidzokera kuZimbabwe muna June kunoyi, sezvo mapepa EZEP achinge asingazogadziriswi.
Tingadewo kutsvaga kuti vanotadza kubatsirwa nekuda kwenyonganyonga iripo iyoyi vanozodini. Zvinositora nguva yakareba sei kuti vagone kubatsirwa kumahofisi iwaya?
Kuti munhu awane mukana wekuti abhuke zvinotori chinhu chinonetsa, nekuti vanhu vanomuka vachipamhiridza kazhinji kazhinji vachitsvaga kuti vawane iyo sloti yacho iyoyo kuti vaende ikoko. Saka tiziye kuti vanhu vachakanganisika nhasi namangwana nechitatu, nekuti zuva rinoshandwa inokusvikana 12 chete, kuti vachawana umwe mukana riini ichatori nguva yakareba chaizvo, zvokuti tichaona kuti vazhinji vachatotadza kuwana mukana uno, kuti vamwe vanobva kure kuna naDurban uko nekure, kuti kunongori nemizinda miri chete muno muJoburg nekuCape Town. Saka vanhu vangafanirwa kubva ikoko kuti vakumbire vazowana kubatsirwa. Zvavanetsa nekuti kumabasa havazogoni kutendewa.
Kurudzirewo yamungape kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviite munguva ino ndezvipi zviri muSouth Africa?
Chatiri kurudzira vana veZimbabwe panguva yakadai kuti vagare kumba, vaone kuti havapindi murodhi, nekuti kana vachinge varasikirwa nemidziyo yavo nenyaya yekuratidzira kurekitira, zvinoreva kuti hakuna kwavachaiona zvekare. Zvikuru saiko zvino sezvo vasingazivi kuti vachaita sei kana vasina kuextenderwa mapemiti avo, vanenge vafunga kuti vatore mudzira vaina vadzokere kumusha. Saka munhu anogona kuti achinge ashanda makore 10 chaiwo mudziyo yobva yarasika pekupedzira odzoka kumusha asina chinhu. Saka tinokurudzira vana veZimbabwe kuti ngavagare vari sefu, vagare kudzimba vasangobuda vachifamba famba. Kana munhu achinge azobuda apinda murodhi zvezvo kuti aiwa patori nezvakaoma zvaita kuti vabude, nekuti kana vakasadaro vanozviona vapinda mumatambudziko uye vasina kugona kubatsirika. Nekuti hapana chazovabatsira, nekuti zvinhu zvinorasika nenyaya dzekuratidzira nemainsurance aiwo hapatare.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sibanda vachitaura vari parunare kuJohannesburg naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeRussia Vladimir Putin vakanzi nedare reInternational Criminal Court kana kuti ICC vasungwe vachipomerwa mhosva dzehondo dzekuponda nekupamba vana vemuUkraine vachivaendesa kunyika kwavo vari kuenderera mberi nemisangano yavo nhasi. Vari kuita musangano nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping, avo vari kushanyira kuRussia. Muguzeya nezvedanho rakatorwa neInternational Criminal Court rekuti vaPutin vasungwe, Mavelasa Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Zvakataura court ICC ndezvekuti Putin vanokwanisa kumira pamberi pekoti vachitaura nyaya dzemacrimes against humanity, kunyanyanya nyaya yavo yavari kupomerwa yekutora vana kubva kuUkraine vachivaendesa kuRussia. Izvo zviri kunzi it's an international crime yokuabducta vana zvakadaro. Saka izvi zvinhu zvinokwanisa kuitwa nedare ICC ichitedzawo yatingati Rome Statute.
Zvamira zvakadai, chii chinozoita kuti kana pachizonzi vaPutin vasungwe, vanosungwa zvazonyatsoita sei?
Pari zvino Chiri kuitika ndicho kuti inyaya Putin inyaya iri a bit yatingati unique pakuti iyo Russia yakabuda mu Rome Statute yatingati ICC and Paris you know technically haizi under yatingati jurisdiction ye court because vakabuda muna 2016 but zviri kutaura manje dare ndizvo kuti hazvina basa izvozvo vari kutarisa inonzi article 27 iyo inotaura kuti hazvina basa official position yenyika tichierana nenyaya dzekuva party yatingati Rome Statute as long as crime iri kupomerwa iri crime inokwanisa kutongwa nedare saka court ndozva iri kuteka into consideration saka parezvino zvakamira kudai so the only way yekuti nyaya iendere mberi hunge va Putin nevamwe vari kupomerwa mu nyaya iyo vauya before dare because iri dare re ICC ari kwanisa kutonga vanhu vanenge vasipo before them saka taona kuti paiswa ma warrant of arrest kuna va Putin nevamwe vavo vari kushanda navo
tinoona kuti va Putin takaona vachibuda imomo mu Russia vachienda ku Crimea zvakadai zvinenge zvisiri kuzvidza here mutongo uyu
ndiko kuzvidza chaiko chaiko because ivo vaPutin vari kupokana nazvo vachiti iro dare hatori tokwanisi kuti vasungwe nekuti ivo havazi part of that Rome Statute saka ivo kufamba kwavo kufamba kwokuda kuzvidza zvekare and uyezve Russia toziva kuti it's part of the Security Council and inodyidzana na China and vana China zvekare their attitude towards the court was a carry yakuda kungofanya ne Russia saka muchiona vachidyidzana kudaro but pare zvino apa hapana zvinokwanisa kuita China nekuti I decision haina kubva ku Security Council yabva kudare chairo chairo rapa this decision yokuti va Putin vasungwe nema independent judges ariko pare zvino kufamba kwavo kwari kuita kunogona kuri kokuda kuzvidza but vakafamba vachipinda kudzimwe nyika zvinenge dziri part of the Rome Statute vanokwanisa kusungwa
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica.
Nesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga.
Tine urombo vateereri asi iko zvino regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re United Nations rinoona nezvekodzero dzevana re UNICEF rinoti Africa yakasangana nedambudziko guru rekushomeka kwemvura yekunwa yakachena. Sangano iri rinoti vana vanosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190 million munyika gumi dzemuAfrica vakatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura. Nyika idzi dzinoti Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cote d'Ivoire, Guinea, Mali, Niger, Nigeria ne Somalia. Vamwe vevana ava vakatarisanawo nedambudziko rehondo rinobva rapa kuti zvinhu zvinyanye kuoma. Vabereki vakawanda vaungana nevana vavo pachipatara cheVictoria Chitepo Hospital kwaMutare kuti varapwe chirwere chekuzvimba guvhu kana kuti hernia. Kazhinji vana vane chirwere ichi vanonzwa kutsva kana kurwadziwa, kutadza kumedza nyongo uye kurwadziwa pachipfuva. Sydney Saizi anoti panyaya inotevera.
Vabereki vanga vari pachipatara ichi vataura neStudio 7 vati vari kufara zvikuru sezvo vati havana zviuru zvemadhora zvinodiwa kuti varapwe. Mumwe ange ari pachipatara ichi ndiamai Clara Svotwa vange vachirapisa mwanakomana wavo.
Hatinonzwa kufara chaizvo nekuti tanga taradza kukundikana nekushaiwa mari asi patakanzwa chirongwa ichi takanzwa kufara kuti tanga tiri pakutambudzika nevana vedu tisina wanogona kutibatsira nemachajisi anodiwa mumahospital.
Izvi zvatsinirwa nemumwezve mubereki vamax gauke vange vaine mwana wavo mukomana ange akamirirawo kurapwa.
Programu yakanakisa chose yanga yatotinonokera kuzi vana vazhinji vari kurwadzirwa nenyaya yenyaya iyoyo. Tatongoti dai hurumende iramba ichiita maprogramu akadai regular tisamiri kuti pagore pagore kuti vana vakawanda vakwanisa kubatsirwa. Tazongoti vanoita gore 1 tozosvika vana vakawandisa but ingoti vanhu vakasvika mwabva kurasarara panzvimbo ngoti akabatsirwa odzokopiwa zvinozofamba nekukurumidza.
Vamwe vabereki vakaita samai matoni saviriri vanoti vakabva kuHarare svondo rapera vachitevera urongwa uhu.
Tiri kunzwa kufara kuti chirongwa chekuitirwa vana vedu pachena kachakanaka nekuti kunana chiremba zveshuwa vari kudhura kuti mwana anoitwa operation iyo kunogona kuda 1000 chaiyo. Saka tiri kunzwa kufara asi nekuwanda kwakaita vanhu panapa takauya musi weThursday tikanyoreswa mazita pati nhasi Monday hatisati tatombotorwa for screening saka hatizivi kuti tichapinda here kana kuti hatipindi. PakuHarare nezuro takatorarira munhu izvozvi mwana andauya naye atorovha kuchikoro nekuda kwekuti tiuye naye kuti azooperatwa.
Mumwe wevana chiremba vari kubatsira paurongwa uhwu ndiDr Precious Mutambanengwe vanoshanda vari paSalim Gabe Hospital kuHarare.
Tiri vamwe vevashandi vanobatsira vana nekuita maoperation. Saka panapa paVictoria Chitepo Provincial Hospital takaunganidzwa neMinistry of Health of Zimbabwe zvichisanganisira neWHO iri kutibatsira nemamwe mapartners edu anosanganisira iyo Celebration Health. Vanotibatsira kuti tisvitse rubatsiro urwu rwekurapa vana vane condition inonzi henia. Dambudziko iri nderekuzvimba paguvhu kana pamwe panozvimba kuzasi. Saka operation idzi tinoda kubatsira vana vanosvika 100 chero tichiziva hedu kuti dambudziko iri vana vacho vakawanda vanopfuura mathousands vari kuda rubatsiro urwu. Chinangwa chedu zvinhu chichienderana nechirongwa cheministry chekuedza kuti vanhu venyika yeZimbabwe waone rubatsiro zvichienderana nemaoperation nekutwa maoperation nekukotsiriswa. Saka chirongwa chedu ichi chichange chiripo kubva musi wa20 March nhasi uno kusvika musi wa24 March. Tikuda kuedza kurapa vana at least 100 munguva iyoyo.
Chiremba Mutambanengwe vanoti urongwa hwavainahwo ndehwekubatsira vanhu zana chete kunyange hazvo vanhu vauya neuwandu hwavo. Vaendera mberi vachiti basa iri riri kutungamirirwa nebazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization WHO, hurumende yenyika yeJapan, sangano reCelebration Health pamwe chete nebazi rezveutano. Chirwere ichi chikasarapwa kwenguva yakareba chinogona kukonzera rufu sezvo ropa rinenge risafambe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk kuna 8 PM nhasi, tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemaprimary elections muZANU PF, CCC nemamwe mapato anopikisa uye kuratidzira kwaitika muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Varoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. sezo nguwa edia pera regaiti mbutari samsure nao shakare mutungamiri webato rinopikisa RCCC Vanelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa asi kwete dzekuumba hurumende yemubatanidzwa. Vanhu vemuZimbabwe vanonzi vari pakati pevanhu vasina mufaro pasi rose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dokisi Yamina Standikile Mushanga munhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.